Hubert Angel vakadomwa semumiriri weZimbabwe asina hake nyika yaanomirira kana kuti ambassador at large navamunangagwa vari pakati pevanhu vakabatwa mumambure aya vachitenda kuvatori venhau veAl Jazeera kuti ndivo vanoshandiswa kuchenesa mari dzeuori. Izvi vanoti vanoita kuburikidza nekutenga goridhe muZimbabwe vachishandisa chigaro chavakapiwa navamunangagwa kuti zvive nyore. VaAngel vanoti vanoshanda nemumwe muzvina bhizimusi vaRicky Dolan vachiti vamunangagwa vanoziva zviri kuitika uye vanotenderana nazvo. Vamwe vari kupomerwa mhosva dzeuori ndivaKamlesh Patni vanopomerwawo mhosva dzekuita uori une chekuita negoridhe zvekare kukinya kuma1990. Goridhe iri rinonzi rakatakurwa kubva kuZimbabwe pasvondo rega rega richiendeswa kuDubai. Mumwe ari kunzi ari kuita zveuori ndivaSimon Rudland, shoroma yemuZimbabwe ine kambani inonzi Gold Leaf Tobacco. Mutungamiri weZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya vanova hama yavamunangagwa vanonzi varimowo mutende iri. Vanhu ava vanonzi vanoshanda neRBZ. Asi vaPatni navaRudland vanonzi neAl Jazeera vave kuramba kuti vari kuita uori. Gavhuna weRBZ vaJohn Mangunja vakatiwo havanei nechekuita nezveuori uhwu. Vachibvunzwa neStudio 7 nezvemhosva dzavari kupomerwa, muzvare Rushwaya vati, "Regai tione painoperera, then I will comment." Hatina kukwanisa kubata vaAngel, vaMacmillan navaDolan. Taedzawo kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba, asi nharembozha yavo yanga ichingorira. Mupepeti mukuru webepanhau repadande mutande reNews Hawks vaDumisani Muleya vati zvinhu zvinosuwisa kuti mutungamiri wenyika ari kunzi anoziva zviri kuitika.
Dokumende yeAl Jazeera yakataridza zvagara zvichizikana nevanhu vakawanda asi vasina evidensi yacho, vasingazivi mashandiro evanhu vari kuzviita nekuti varinoshanda naanani. Manje taakuziva kuti ndivanani vanoconstituta network yesyndicate yemagold smugglers, the mafia yacho takuiziva nemazita kuti ndivanani nevanhu vanoshanda navo nekuti vanoshanda sei.
Vatiwo
vanhu vacho ivavo vari kuzviita ivava vanhu vari connected naPresident Mnangagwa, vanhu vari around him, vanhu vanoshanda naye nenzira dzakasiyana-siyana, vanhu some of them vari related. So ndiyo zvinorinyaya kushandisa izvozvo kuti kana zvichiitwa uri akadai uchiitwa nevanhu vari around the president, nyika iri kuenda kupi?
Asi vachipawo pfungwa dzavo imwe nhengo yeZanu PF, Dr. Masimba Mavaza vati
Al Jazeera yakaita zvayakaita kana kunzi kufeya-feya vana vekuZimbabwe vazhinji vakatarisana nevana vaiba, vanhu vaiba goridhe, vaiba mari, vaiendesa mari zvisiri pamutemo. Hazvinei nebato reZanu PF izvi, zvinhu zvangoitika. Hakuna nyika isina matsotsi, ine matsotsi ayo. Saka vanhu vari kutaurwa neAl Jazeera nenyaya yacho yese pamwe chete hairatidzi zvinoitika muZanu PF, haina kumiririra Zanu PF and hairatidzi zvinoitika muZimbabwe. Zvinongoitika sevanhu vashoma-shoma vasarudza upenyu hwavo hwekuba sanga vari kutaurira pamusoro pemurungu uyu nepamusoro paambasada vedu, but hazvireve kuti ndo zviri kuitika mubato. Kune vanhu vanoparawo mhosva, nyika zhinji dzinopara. Tinoziva zvakaitika kuAmerica panyaya yeCovid kuti vakabatwa vazhinji vemuhurumende vaba, kuEngland ndo zvakaitikawo izvozvo, kuBritain, nyika dzakawanda kune vanobatwa. Ndosaka kune mutemo wacho unodzivirira uori. Saka vari kubatwa ava kana zvichataurwa neAl Jazeera hazvinei nebato reZanu PF. Zanu PF hatina chatiri kutya, tiri kutofara kuti zvikabuda senyika yeZimbabwe titsvage vanhu ivavo, tiongorore, tifeone pedu, tiferefete, tibate mhondi dzimbavha idzi dziende kujeri.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vakurudzira kuti patorwe matano nekuti
chekutanga tinotenda ivo veAl Jazeera nekubatsira kuyanika dambudziko iroro reuori nekuchenesa mari dzakasviba. Idambudziko guru ratisingafaniri kutarisira pasi kana kutendera kuti vanhu vangotaure zvodarika zvakangodaro, nekuti idambudziko riri kukonzera kuti migwagwa yedu iite sekuti nyika yanga iri pahondo kwemakore makumi mana adarika. Idambudziko riri kuita kuti vazhinji varasikirwe neupenyu hwavo nekuti hurumende inenge isina mari yekuti itenge mishonga nekugadzirisa zvinetswa zviri muzvipatara.
Vanokokera mabasa nesangano re-Anti-Corruption Trust of Southern Africa kuchamhembe kweAfrica vaAlois Chaumba vatiwo
muZimbabwe muno tane dambudziko rekuti panongotsvagurudzwa poonekwa munhu aine mhosva ongomboenda kumatare edzimhosva nyaya yacho yozongonyangarika hayo. Chatinofanira kuziva ndechekuti vanhu ava vanhuvo vakanga vaine ushamwari kana kuti vaine kudzidzana kwakawanda sezvazviri kutaurwa nevakuru vakuru vehurumende. Ndinofunga kuti pane zvimwe zvinhu zvisina kuzofamba zvakanakanaka kana kuti vanhu vakaita manyemwe ndokutaura izvezvi izvi. Asi tinotenda kana chiri chokwadi chiri kunzi chiri kubuda mufirimu iroriri hurumende ichadzidzo chikuru kuti mukufamba kwenguva kana kuti ramangwana inyatsoferefeta vanhu vaya inokwanisa kupa mabasa ehurumende.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vati nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda nenyaya yeuori.
Mari iri kunzi iri kubuda munyika iri kusvika $1.8 billion gore negore, zvichinzi $1.2 billion iri kubva kugold. Zvoreva kuti pamwedzi woga woga tiri kurasikirwa ne $100 million gold iri kubuda kunze. Takanzwa minista Home Affairs zvichitozvitaura kuti tiri kuda kupuwa maresources ekuti tirwisane necorruption nekuti tiri kurasikirwa nemari yakawanda yekusvika $1.2 billion kubva kugold pagore. Vachitaura kuti hurumende inoda kutenga motor vehicles kusvika 500 imwe mari vari kuda ndeye kuinvesta into technologies dzinostopa corruption. Saka chiri kundifadza hapa ndechekuti veAl Jazeera vaakutibudisira pachena kuti mari iri kumbobiwa sei tisati tapedzerwa mari yedu zvedu kutenga mota dzosvika 500.
Nezuro bazi reReserve Bank rinoona nezvekufambiswa kwemari reFinancial Intelligence Unit rakaburitsa mashoko kuvatori venhau richiti riri kuferefeta vaAngel navaEwan McMillan nezvarinoti uori mukufambiswa kwemari zvinogona kukonzera mabasa eutororo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Evans Zininga.